Tarasikirwa nemumo wedu, tarasikirwa nababa, tarasikirwa netamba. Vamatombo munhu akagara kumusangano kwenguva yakati revesei. Ndiwo mapioneers elabor movement muZimbabwe, katikana kuti vanhu vekutanga anga asati aita president weZCC, patakaforma ZCC kuma1980s. Masimbe muno wacho anga aripo kuleadership yemaaffiliates patakaforma ZCCO. Saka munhu akagara achimirira vashandu upenyu hwake hwese. Vamatombo vakarasikirwa nevasa ravo vachirwisa kana kuti kumirira nyaya dzevashandi. Saka akaita victim panyaya dzokumirira vashandi. Saka kushayika kwake tikuona kuti tinenge tatorasikirwa nemunhu anga achibatsira pakupa advice kuti zvinhu izvo zvinofambiswa sei kune ava vari kukura. Tine urombo kumhuri yavamatombo hama neshamari nelabor movement yese muZimbabwe kuti vamatombo azotisiya akasimba zvake achine pfungwa zvokuti avatire vashandi. Saka tiri kutorwa ziva nezvaitika izvi.
Saka vashandi vari kubatana sei nemhuri mukuchema vamatombo apa?
Kubva makuseni vashandi vaiuya nekuwanda kwavo kumba kwake patanzwa nyaya iyo manheru. Makuseni vanhu vaedza kuenda kunovatsira nekuwanda kwavo. Masikatano tapedzisira vachigadzirira kuti vaperekedze mutumbi vakananga kunyanga, ndiko paaenda kunovigwa.